Vachaura pamhemberero dzezuvaroucherechedza zvavanoonana nezvekuchengetedzwa kwenyika Redefense Forces Day kunhandare National Sports Stadium nhasi. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vati masoja akashanda zvakasimba kubvisa zvimbambaira munzvimbo dzakawanda munyika mushure mekubatsirwa nehurumende yeNorway.
Saka tinotenda nyika mbiri dzakati parubatsiro rwokugonesa kukwata nokuwana zvimbambaira izvi. Pazvinenge zviita zvinotozoputitswa ipapo kuti shungu dzazvo dzibva dzaparara. Vanhu vakatsika ipapo havachaputitirwa.
VaMugabe vatiwo vanhu vazhinji vakabatsirwa nemasoja pakaita mafashama emvura munzvimbo dzakawanda munyika gore rino. Nekuda kwemabasa ari kuitwa nevari muchiuto aya, VaMugabe vati masoja anofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mashoko avo anouya apo vashandi vehurumende vazhinji vari kugunun'una nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa.
Housing ndozvimwe zvavatichimona zvezvi. Housing, salaries, and allowances. Mari inokorwa yakadzikira. Ndinofunga kuti nokusimukira kuti kuita nyika yedu vanhu vachazenge vachibhadharwawo zvakakodzera. Bati hatingatini kuti tiri kutiwa tumari tishoma hatichaita basa renyika. Kwete, basa renyika rinoramba ichienderera mberi. Tino ruzivo rwokuti nyika yedu ikaramba ine runyararo pasina kishi nemheremhere ichasvika pokupirira pokuti mari inenge yawanikwa andi hurumende yakugona kupa vanhu masalari zvakati kwire.
Asi umwe vanorwira kodzero dzeveruzhinji munyika Muzvare Linda Masarira vashora danho rekuda kuwedzera mari masoja iri vachiti uku kuedza kwavaMugabe kuti vatsvetere vari muchiuto kuti vazovashandisa pakutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Zvinokatya madza kunzwa mukuru nemutungamiriri wenyika ino vaRobert Gabriel Mugabe vachitaura kuti vanoda kukwidza mari inotambirwa nemasoja emukati menyika ino. Takatarisa kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe havasi kusevenza, havana mabasa. Vamwe zvakare vari kusevenza mukati mehurumende avanonzi macivil servants. Mari yavanohora ishoma zvokuti haikwanisi kana kuvararamisa kwemwedzi wese. Chatoda kuti titange kuti titarisise nechekuti nyika ino haisi munguva yehondo, uye hatina kwatiri kurwa senyika yeZimbabwe kuri kunzi masoja ari kufanirwa kuenda kunorwa. Takazvitarisa isu sevamiriri vekodzero dzevanhu vose mukati menyika ino, tinoona ichi chiri chinangwa chekuti vaMugabe vagone kunoshandisa masoja musarudzo dzichaitika gore rinouya, musarudzo dzemaMP nemutungamiriri wenyika, kuti vaende kunombunyikidza nekushungurudza vana veZimbabwe. Ndosaka vari kuda kuvawedzera mari. Isu sevamiriri vekodzero dzevanhu tinoti hazviiti kuti vanhu vawedzerwe mari, iyo mari yacho isi toripo. Tinoziziva tose kuti nyika ino iri kutambudzika nekuwana mari. Mari hamuna mumabhanga. Iyi mari yavava kuda kuti vazowedzera pamari inohorewa nemasoja yabvepi? Uye zvakare tichiziva kuti pakaitwa bhajeti gore rakapfuura navachinamasa tanga pasina kutaurwa kunzi kuchazowedzerwa vashandi muhoro mari yavanowana kana vachinge vasevenza. Isu takamirira kodzero dzevanhu, tinoti zvoni kwete. Mutungamiriri wenyika hamungoti kana muchinge marota muri kumba kwenyu kuti muri kufunga kuti muri kuda kuzoshandisa masoja kuti ashungurudze vanhu moti makuvawedzera mari. Ngatigadzirisei nyika, tangai magadzirisa maona kuti vana veZimbabwe vamunoti kunotungamirira vari kusevenza, vane mabasa, vari kurara nekugara pakanaka, vari kuwanawo mvura muzvipatara mavo mune mishonga, mozotanga kutaura nezvekukwidzwa kwemihoro yemasoja.
Hatina kukwanisa kutaura nevemapato anopikisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi. Zvichakadaro, vaMugabe avo varumbidza mauto nebasa raari kuita vati vari muchiuto vave nemukana wokuwedzera fundo yavo inoenderana nezvechimanje manje mukuchengetedzwa kwenyika zvichitevera kuvhurwa kwakaitwa Defense College.
Iro gore rinei ka kembeswa navo nechiito chikurukuru chandakavhura musuno cheyunivhesiti. Vakati havangorambe chete, tava nemakore akawanda kudai kuzvitonga. Vasati vava vane yunivhesiti yavo yeDefense Forces kwavanodzidzisa zvedifensi izvozvo nesecurity pamusoro kusoro nepfungwa dzakadzama dzimwe dzedu dzimwe dzatinopiwawo nedzimwe nyika zvokuti tive nekubudirira. Saka kuchazobuda kabudirira vari madhokta vakawanda vari madhigiriu epamusoro ekuDefense Forces. Ndakatovamba kare kuapa mamwe madhigiri asi vaive vashoma vavo kuvekuvamba navo chete.
Zvichakadai, pane umwe musoja awira muchiita chevanhu vanga vari munhandare iyi neparachuti paanga achiita zviratidzwa zvanga zvakananga nezuva ranhasi. Zvinonzi hapana akuvara padonha musoja uyu neparachuti iri. Musoja uyu anga achida kunomhara pamberi pavaMugabe asi akundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Come on, let's go.